umusangano w'abatandi b'umwemendi imasezerasheni ama yunesi wayitika nazi muharare bakurukundo zakawanda ziri kubva kumamemba panga pari kuti vanhu vari kuda kuti pave neindefinite strike sezvo hurumende isina zvayakaya nazvo izvitsva kusvika pakupera kwezuva ranezuva asi mushure mokuhungurura zvakawanda chisungo chazobuda ndechekuti paite strike mazuva maviri national shutdown Wednesday and Thursday next week ichi chiri chiratidzo kuhurumende kuti vatandi vanoda kuti hurumende itaure nevatandi vayo hongu mazuva angaita semashoma asi muratidzo wekuti vatandi vanoda kutaura nehurumende kwe kuti hurumende yatadza kugadzirisa zvinhu zvichitevera mazuva maviri enational shutdown vashandi vehurumende vakazvipira kuramba vachienderera mberi zvikuru sei panozovhura zvikoro.
Hurukuro idzi dzava nenguva yakareba dzichingoitwa, hurumende iyi muri kuona here ichizobvuma kudayira kuzvitemo zvenyika?
Dziri hurumende zvira but dziri kuhurumende kufuka jira kana kuwari isu chatinongona ndechekuti kana hurumende yatadza kupa response tinofanira kuuyawo neequal response kuintransigence in arrogance yehurumende.